Tinokuchingamidzai muchirongwa chamunopiwa necommunity voices vhiki roga roga. Nhasi tiri kuona nezvenhau yemashurugwi. Nhasi tine vadare vaviri vachange vachititsanangurira kuti mirizhonga inoitwa nemashurugwi chii zviri kumboitika sei. Nekuti hurumende kunyangwe nharaunda dzatinogara dziri kushushikana nokuurawa nokupondwa kuri kuitwa vana kumakomba. Toda kunzwisisa kuti chiiko chiri kumboitika uye chii chiri kukonzeresa. Nhasi tina vadare vedu vaviri, tina musaigwa vanova mucheri uye vachibvawo kushurugwi. Toitawo vatengesi vebonde vatinoti macommercial sex workers tina chiera vachange vachititsanangurira kuti ivo ndo vari kunzi vari kukonzeresa kurwa kuri kuita makorokoza. Toda kunzwa kuti ndizvo here kana kuti pane chimwe chiri kukonzeresa. Musaigwa tinokuchingamidzai muchirongwa.
Maita basa makadi kuvateereri.
Chiera tinokuchingamidzai muchirongwa. Dai musaigwa, toda kubvunzawo kuti chii chingava chichikonzeresa kana kuti munozviitirei zvekutema vanhu zvamunoita kumakomba izvi.
Isu sevacheri dambudziko ratinaro nderekuti hatina chimwe chekuita, hatina mabasa, hatina kumwe kwatingawana raramo. Saka raramo yedu tiri kuiwana kumakomba. Saka pamakomba paya paya mukuchera muya muya, tiri kuchera nzvimbo diki diki inenge yaita mari iyoyo, ndopatiri kusangana takawanda. Saka nekusiyana kwemabehaviors uyezve munongoziva paita mari panoita mishonga, ndopatiri kuita maclash takuzorwa ipapo, takuzotsvagirana mabhemba kana kuti takuzoita magurupu. Kuti the most powerful gurupu rive riro rinochera ipapo. Saka dambudziko guru ratinaro nderekuti hakuna organization, hakuna kurongeka, hatina mabasa isu sevachere. Ndo chinhu chega chiri kungotiraramisa.
Imi chiera semacommercial sex workers, sevatengesi vebonde, ndiri muri kunzi muri kurwisanisa magweja kana kuti mashurugwa aya, ichokwadi here uye munozviitirei kana muchizviita? Tipindure tinzwe tive nekunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Chiera havasi kuramba vari kubvuma kuti mirizhonga iri kuitika kushurugwi inongovawo ichikonzereswawo nemacommercial sex workers zvekare. Ndokumbirawo kubvunza musaigo, chii chingaitwa kuti mukwanise kubetsereka kuti mirizhonga ipere munharaunda dzatinogara?
Isu semakorokoza tanga tichikumbirawo kuti patinochera parongeke, iyainonzi small scale mining ive yakarongeka, uye nyaya iyoyi yemaclaims hatisi kuziva kuti muridzi weclaim ndiani. Unowana kuti munhu wani ane maclaims akawanda, uye claim 1 unowana kuti ine vanhu 5 vanoti ndeyavo. Saka tachikumbira kurongeka panyaya yemaclaims iyoyo, kuti pazikamwe kuti apa ndepanhingi, uku ndepanhingi, uku ndepanhingi. Then isusu dai tatsvagirwawo mabasa semayouth. Tinoonawo pane matrainings anoitiwa kune dzimwe nzvimbo, vanhu vachidzidziswa kuveza, welding, motor mechanic. Tanga tichiti dai paizvozvo chirongwa zvakadaro zvavaone kwatiri, tarangarirwa semayouth, taona zvekuita. Uye mamembers of parliament yedu vanotimirira, malocal authorities yedu, matraditional authorities yedu, ngavamire nesuwo vachiona kuti mayouth tawana chii. Nekuti zvizhinji zviri kukonzerwa nokuti isu hatina zvekuita. Chekuita chatiinacho chikorokoza.
Toya kwamuri chiera, imi semacommercial sex workers, chingaitwa kuti chikubetsere kuti murege kudhumanisa makorokoza amunodhumanisa, kuti murege kuti parambe pachiitika mirizhonga? Chii chingaitwa kwamuri imi macommercial sex workers? Nhau iyi inoratidza kuti yanga iri kunzunguno kunyimo. Vechikorokozo vari kutaura kuti chinokonzeresa mirizhonga kuti vanenge vakawanda uye vanenge vachidawo mari shoma inenge iri panzvimbo dzavanenge vachichera. Ukuwawo macommercial sex workers ari kuti haana mabasa. Hurumende ikangovapa mabasa chete chihure chapera. Mahurumende ikangovapa mabasa, upfambi nekutengesa miviri yavo zvinenge zvatopera. Ndofunga mazvinzwira muchirongwa chamunopiwa necommunity voices. edzinoinawo dzamunounzirwa necommunity voices of Zimbabwe. Zita rangu ndi Kelvin Kasiulaya. Hei ino imisoro yenawo dzedu dzesvondo rino kubva kugokwe kusvikira kumberengwa. Mvura ine mhepo zhinji yoparadza misha, zvikoro, kuzhombe, shurugu pamwechete nemberengwa. Vagari vekumaruzevha voudza mukuru anoona nezvemari muhurumende vamuturinwiwe kuti pabhajeti ya 2021 hapana chavakanzwa. Vachairi vemichikovha vowedzera kupararira kwecovid-19. Vanorarama neurema vowana zvipambiso 60 kubva kuRotary Club yeGweru.